Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kuManicaland vamiswa zvakare pamberi pedarira Major Street nhasi. Mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusima mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu, sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuhidzana pakati peZimbabwe neAmerica pavati kwakaderera.
Tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana.
So we want to understand the opportunities, the other opportunities that exist.
Tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munya dze technology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu.
Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vatedias chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi kwange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau.
Zimbabwe sekuti anonoita mukuru wenyika vaemarson mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo.
Vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuchidzana.
Tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwo yomukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here. Iye zvine zvatii hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvika.
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizimisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vabusisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kudera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano reLabour Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kuhidzana kwayo neAmerica.
kurerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kukwira kwemitengo yezvinhu high inflation even matexo yedu chaiwo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe uye CEO Africa Roundtable ZIDA pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Dr. Stembi Sonyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane nemakambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vanhu varikuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kumaNikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi, asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zvakare sezvo vechipinge Road District Council varikunzi varikuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Zirasha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council, asi vanga vasiri kudaira nare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku.
Nasi konga kuri nekare rangari kuenderera mberi yatingati trial nekuti vakambouya ndingati zuva rechitatu. Nyaya yanga yakamisa kuti zvinhu zviende mberi nekuti paidiwa mupakazi anenge akamirira Chipinge Road District Council kana kuti state haana kubvira auya, saka dare razonzi ridzoke zvakare musi wa18 vachiti kana pasina vapakazi vanenge vauya vakamirira hurumende kana kubirira Chipinge Road District Council nyaya inenge yakurasa. Ndingati ndo mamirira azvakaita nhasi, vanga vauya kudare vanga vari makumi maviri nevashanu vanga 25 vakambouya, asi pakani vamwe vano10 vakambouya zvakare, vakanzonzi vakungomirirwa vese iri nyaya 1 chete.
Ivo vekukanzuru yeChipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudare?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana-sangana. Inyaya dzekuti yeChipinge Road District Council havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari haya kugara zvakanaka inonzi chii, uye vanhu ava vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi vechipinge Road District Council kati havana chinobatika chingapa vagari mhosva, nekuti vagari ava inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba avanobhadhara mitero kumashotishpilidas ava kumadzimutape. Saka zviri kuoneka pasina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende wari ngati state akabvunzurudzwa zvekuti kare rakanga richingoseka nepaaita akanyaya dzekuti aiwa ivhu rapurezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye migani inotangira kuchinda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira chiarabhisi havakwanisi kuya kudare nenyaya dzavanoshandisa nedzekungochishidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi kuti vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvachinyira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvirirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu zvichangosvika pakuti handisisiri pane angauya kuzomiririra state.
Saka vanhu vangani varikuda kubviswa pane kanzuro iyi?
Vanhu varikuda kubviswa vese pamwe chete kwaMahachi vanga vari 406 ndovanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndovanga vakapiwa tsamba, asi ava vanga vari kuenda kukare ava tingati ndeavanga vakangoita kumiririra patingati marepresentatives nekuti magweta edu anga aurani nyaya zakango famna pinga wenti munhu wese kukoti yapingati administration yekoti inenge ya difficult anenge akawandisa saka avaingouya vari assemble yekumirira vamwe vagari vose asi kuona kwedu mafambiro atanyaya yamudare anongoratidza pachena kuti dare haringakwanisi kuona vagari vaine mhosva itori nyaya ingada kuzogadziriswa potariswa nyaya dzemitemo dziri pamba zvakanaka nekuita hurukuro yekuti zvofambiswa sei.
Mukuru wesangano rinomirira vagari re-Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge. Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mumwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achivapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzobudiswa musungwa nemusi wechishanu. Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakadozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda sigauke.
Rikutsa ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kuvamutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuvaofficials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyuto izvi zvavanga vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinhu zvavanga vachikonzera yatinoti iyo disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana kuita 4. Pamadzimai paviri apa ndo panga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo nemumwe mudzimai anga akazvitakura vakazowanikwa vakazochengetwa paRoda Police Station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here yekuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisiri kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mufungwa inzira yekuti munhu azoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya vane kukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa mufungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamu oro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa mufungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa aizovapa yambiro kana chenjedzo yekuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana kuti vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda achizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata turo negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare. Asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakawana zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padii vanhu avasaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dzirikundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva raburitswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mutemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano Cross Border Traders Association.
Upfumi hwemuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yokutengesa, ndiyo yaakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia, kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha, vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera. Kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vakuzombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment, kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbonyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kupuwa chiremerera, munhu asingafanire kumuvhunyanyidzwa, munhu asingafanira kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha, tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haifanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzodzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekedza kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimu dzaidzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara madzimai mazhinji vari kusiya manenyu yekuti hakuna nyika dzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiwo kwatonyanya uwe. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire, vantu vanenge vakutaura izvozvo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwakuti tichienda kwacho tinenge takusvika kuti tienda kupi kuti tione rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa Jackson iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Gunning.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokangana nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi ndewe PrEP kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei ipapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja ekuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wekuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanyoderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vava kuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mushonga uyu nemachiremba vazive.
Iyi yambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti toda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina, nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iPrep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna sitaisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya yakatakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvi izvi tichitarisawo kuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita semadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivava vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunana dotitoko kana kwachecheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa, kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kuitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti, uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zvirikuitika muHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iriko kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations yandingangoti vari kungoataka magovernment institutions magenga yatoziva kuti akabvira kare from the 1950s we know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paakacreata yainzi matontoni makute maparamilitaries sandosatichiona yayacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government
vamweyo zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica uye sei
zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kuti aorwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzotauye kuamerica saka since Haiti iri padhuze neAmerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa naDonald Trump kuti hey Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti saka nyika haisi safe so yeah it is going to become a political issue pamaelections
vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaden moyo vachitaura natanonoka wande westudio 7 vari muvirginia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire mega zvamunofunga
aiwa ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa rekedzai vatonge ndivo vakarwa hondo kati vamunangarwa vacho vavairwa hondo vari voga here vakarwa marwirichi hondo vari voga vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete yakarwa navakawanda vakawandisa vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko vakafa vasinambousununguka vakawanda vamwe vaanotova navo muzanu pf imoyo isu hativengi vamunangagwa hativengi zanu pf asi tinovenga matongero avo vamunangagwa vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde munhu
infacti rimunangagwa emazon akutotamba nenguva nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kwete kuti unotsvaka zvimachifi wogadza zvimachifi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi ndozvoodana kuti uya tigadzise nyaya yegukura hundi makambozviona kupi kana vachinogadza nyaya yegukura hundi ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo navakuru vanga vakote zvana charumbira zvana fortune vanhu vavakudzidzira kuita politics hamuchisina munhu weculture netsika muzimbabwe wamunhu wepolitics nderimwe basa rinoda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika zvamagariro kwete zvana charumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics aiwa zvichizvo
makadi makadi zvenyu vanhu vamwari munoona kuti timu riyari yari kunzi vanamunangagwa riyariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu vezimbabwe havana kana basa nemasankisheni avari kutemerwa havana kana basa neupenyu hwavana vezimbabwe dei vanga vainobasa noupenyu hwevana vezimbabwe vaipaza here dzimba dzevanhu dzirongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavarutaura zvepokuraramira vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara saka havana kana basa noupenyu hwevanhu vane basa noupenyu hwavo because there is a difference between kutonga nekutungamira avari kutitonga
kune vanhu vezano ndinoreva kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu mwoyo yenyu inofara chaizvo muchisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiye kudoma mazita munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa hamukanganisika munoreswa pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwavo tinozoti kudini nemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 Sezo nguwe dia pera wa tere rimsa kanga nguwe kunzuwa chirungwa cheduche live talk na 8 PM nasi apo tili kutawara nyaya yenzara tombo kupaya msore na omuchidimbu vamwe vanamuzi na business vegu Amerika vari Muzimbabwe panguwa iyo kandra na makovu ne matete pakati penyika mbiri izi kurugwe ndirambiri tashuka kumagumwe chirungwa cheduche nasi anukone kia ni mfarondini wenyu Blessing Zulu Dream Washington DC tukisi ya mina Gibbs Dube munaoze Isindebele.
So we see card descend about VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mbimbitho 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani
uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum ukuthanise osomabhizinisi babo leZimbabwe nabakwele America.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivulwe ngamapolice la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuzinjiwe
abacele lebandla lemthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda bathi babinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla kobulawayo ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ngokwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwelamerika umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats zonke lezi ndaba lezinye zizayilandela. Osamo Bizimusi bakwaleZimbabwe lakwabamelika abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliswa okwezinga laphezulu kobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwele uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu lelemelika lona elomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akwelemelika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula elemelika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubingele Zimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi unethemba lokuba lokhu kuza kuguquka.
Ukukhulumisana kwethu le United States bekungani kuyahlupha kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabo somabhizinisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizinisi wakwelemelika omele amankampani akwelemelika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa amathuba amabhizimusi kwele Zimbabwe.
to hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are here in Zim from Zeta, hearing from the ambassador. It is very encouraging. And so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Vesilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabezida la ngumeli weZimbabwe kwelemelika kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Umeli weZimbabwe kwelemelika umnumzana Thaddeus Famba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwelemelika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulo mhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the narrative, the negative narrative of Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abanengi abavela kwelemelika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo elemelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million, okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo sabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kwelemelika libikwa liqale ukuya kule South Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leyiqula likhangelelwe ukuya kwele Zambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Chilumbo Mudenda lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazwe wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcinisihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphatha intambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yeofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back, staff had a notification from the police. Ukuthi sibike mhlaka 11 kungamusha imali against the indaba ye government of Zimbabwe, indaba ka Emmerson Mnangagwa ukuthi ufuna ukusebenzisa induna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besiloko sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele istructure bayitsherwa eHarare. So they never granted that the permission. Basifunela ophela ukuthi yena rizahamba peacefully abantu abangu 4 or 5 beyoyenda over ama petitions kuma ministers of state for provincial affairs ahlanganisela ama south, ama north, leBulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapolice la nxa sifanisile ukuyofaka ama petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlakandlela ekuvinjiwe lapho kade sifuza ukuthi siqalisele khona imatshi ekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Yeyina khonapho kupetition khonapho vele batshelani lifuna ukuthi kwenziweni.
Besibatshela ukuthi umthetho wezimbabwe we United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivumi ukuthi umuntu kwenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye court decided the International Court of Justice. So we cannot allow amachisi ukuthi ahendle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho ke lithi kumele kubanjwe mbani
lokho thina sithi uMnangagwa
lo Sidin Sekaramai, lo Chiwen, all of those who are still surviving Ama perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure. That's what the law says. We United Nations. To not put the phone is the one who appoint our chief our Silverani is not our Silverani Gama laptops. It's a violation of the international law.
Long Munza Chilumbo Mutenda, Omunye or Pete or Skatana, is Kunda Sumkins Lalo Evanja, Lemtoazi Republic Party. Spokelae Egoblawayo. East to the 7 inch in the Ama Police at Women, Otto Alile, Utacho Amazwi. Ati Abe MRP. Bebengaphonga ilungelo lokutshengisela kobulawayo. Kodwa kawaniganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo. Izakhamizi zesikhintini semango esigabeni seMatabeleland South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla ukubagebhela izibholane. Lokubadingela ukudla kwezifuyo esesingasela madlelo ngenxa yongani kahle kwezulu lonyaka kubika uAnastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama emqegula business center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kazulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Siyalamba kuzima le masimini kuchile kakhulu inkomo zesiphasi ziboni futhi phakathi kwamasimu sidlala khona kube sikwenzini sokuchilekela.
Ukhansila ka-Ward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhanyeli bala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, indlala ikhona inkulu kakhulu, sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke kwatsha njengoba ubona lawe minister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi intambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitwa namambo enyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi intambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa ikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilithumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe yizifuyo. EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwadlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisePlumtree ezimnyama ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuxwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe, njalo luveza indaba ezigoqela ukudlengula, ukuthathela impahla, udlakela, ukuswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Monica Mtswanga ekhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kulenhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba udaba kancubo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora umnumzana Evindlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, kulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto yembi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokho esithi yi-human rights. Ngakho-ke kumele uhulumente akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusale eceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama labasha labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Bengahambisani lalokho ezikuchoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga esesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Kukhona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuca kakhulu ngokuphathele lelungelo loluntu phakathi kwahulumente. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture ukuhlukuluza kakuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisilethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula ukuthi uhulumente noma nguphi ngokhona ozayo bonke bathatha izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni lotabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Hackings Msimanga odabuka eZimbabwe uhlela kule Melika ngokhetho oluzayo. kusasa ukhangelelwe ukuba ibandla lama Republicans lelama Democrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama primaries ezabelweni ezitshiyeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba waye ngumongameli uMnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama Republicans ukuthi ke njalo kukhethwe uMnumzana Joe Biden kubandla lama Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa nge-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe nepower yokuthi bakhethe aba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenzayo kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze khathesi kusiya phambili.
I think lama primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubona ukuthi kushona kangani nxa umfula ugcwele. So i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, nxa sikhangela kodwa ama Democrats sikhangela njalo ama Republicans singathi vele abantu labo kusaziyo ukuthi bazangena kukhetho, ngakho ke ama primaries abaziqhakathe kangalani
ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i-politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who is going to lose. Iyona into yakhona engathi isi-ifi engathi sesifuna ukuba ngalaba okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne-influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into ezinjalo labo businessmen abafundisi ngaphaka lokhu yabakhunjuzi.
Yeah, ngokunjalo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa sikhangela i-democracy?
Kuyahlupha. Ngabe akuseyona i-democracy. I always say kubantu I don't know why the other party went to a democratic party, because to me a democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu, abanandaba noma American ama democrats. I democratic party ayinandaba.
Sikhangela ke ukuthi kusasa kuyaphikekhonapho lukhetho yokhathekileyo kuyaphuma ngapha siyakubona vele uMnumzana Donald Trump kumademokrasi ngumongameli Biden. So kuyo phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country, ukuze nxa sekuza ama-final voting ngo-November abantu bachoose on the basis of those promises, which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. Nxa sekusuka lapho kusiya phambili, it's not also about purely how many people voted for how many. Vane system yabo, I'm sure uyayazi wena Kudube, ngoba kulezo zinto mina I'm not very much there. Kunama delegates about 7 sayo for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyiwona a-decidayo ukuthi kuzowinwa kanjani, kuzoluzwa kanjani.
Nxa bekhankasa abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto. Siyawenzela lokhu sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona, siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indaba abantu bewela kukhonokho.
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona kwaseZimbabwe kuma-African countries. Lezo zithembiso izizona ezi-influence abantu what they are going to do, and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Hawkins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le-Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Okwamanje othi siphelelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni ezitshiyeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba, linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kwesikhobokhobo enkayi kwelasezijini ngisemzansi lapha komakhelwane ngukhomishina lonagethi laphana. Ngibabaza indlala ekhona istadakhi yonke lonyaka amadoda, ngisithi mina ikakhulu kubafuyi ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje sizaqinile ungathandabuza ukuthatha ezingu 5 ezidayisi udinga ukudla nemithi yezinye ngoba kothi kuphela unyaka uyabe ungasela lutho esibayeni ngiso isixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona indlala esibhekane layo linjani kodwa hheyi mehlo madala dala sacini ukuxoxa
bonge njalo ithuba sifingele Studio 7 ya lalayila sesizwile futhi ukuthi la bantu bezamp-f baqhubeka besebenzisa ama-ofisi okuhulumende abakuwo ukubamba abantu ikuzwe abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni kambe ukugebha imigodi ukufaka amasola ukugamula inkuni ukubamba ukubagola amacimbi ezihlahleni izinto ezifana lalezo zonke lezi nto sebefuna imali kizo bahlangana phi bona le ey'ntweni ezikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya kambe lake la uzwaphi lokho abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle abaphathekanga kahle unless makuwukuthi ubona ku-right bantu bezimbabwe makuwukuthi into le liyibona i-wrong ayiphathi kahle tyela nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi makuyukuthi andes makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord nasesingamaroja kuleli lizwe ya sizabhatala but makuyukuthi khona uhulumende lo ukufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzivuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi kuzamele ubonakale ngokuthi basihloniphe bayiyeke le nto le asifuni asiyifuni le nto le yokubhadalisa into ezingela ngqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokufundisa kuyafundisa abantu babo phetsheya le bebetetemuka besiyayelatshwa khonale phetsheya thinasisifeni ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwela ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu bakwedlalela kithi ngiyabonga uma singakobulawa ephumula emadodini
bantu be-Studio 7 sisebenze ezinhlezi sinike iindaba ezimnandi ake ngikhulume lokhu okuncane angifuna ubhanda ngokukhuluma liyabona umbangazwe lo okhona wamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-TPC kube mthokazi republic party kubuyizaphu asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le impangazwe yokuzithengela imali ukuthi ungarejista kuphela suphiwe imali kuphela urejiste suphiwe imali ukuthi le party yakho enje akuyindawo lokhu ngumlilo wama-newspaper ikudlala ngesikhathi lokhu kanti awuboni ngasokuhamba kuhamba bawudiliza sebeqalisa okunye kuhambe bekudiliza sebeqalisa okunye kudlala ngeengqondo zabantu akula lutho kukhuphe umuntu lokhu from 1980 abantu besehlule ukukhipha izanu babonani namhla izaphuma into zokudlala ngeengqondo zabantu ayiyabona
Studio 7 salibonani isicelo enginaso mina la Studio 7 ngisicela ukubhorela amanzi ngoba amanzi sikhangale omfula fanele sijambe umfula sokha amanzi sikotshe sinesikotshe sisodwa so thina imize ngale komfula asinaso isibhorani so sithole kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi so kunzima kakhulu amazwi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani so siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amazwi ngiyabonga igama uVusi Moses Bantu suka emandawo
sasakazi abathandekayo sanibona nonto esithandekile mhlanga obaba ugandi babakancuza nikanike basakazi siyabonga bezindaba esizizwayo enisithulela zona sengimangaza yileni ey'nhlale engizwayo le ukuthi nakho sebevimba ujamisa naye noma ethi sezizamile okunye bamvimba kahle kahle bambangisana umntana abantu
Ye labo ke ngabanye babalaleli besibaka Studio 7 besiba imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhohlwa iLife Doc lamhla esikhangela ngesimo sendlala ihlaseleyo kweZimbabwe. Singahlehlwa nezihlobo ukuthi sikhangele ezinyekade silazo. Uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi olemelika labele eZimbabwe. Olivalisimoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.